pari zvino toshanda ne hurumende yezimbabwe kune opportunities airi kuvhura aya vanoda kupinda mumining tinovapa advice yemining and who they should see vanouya kwatiri vachiconsulta mitemo yacho kuti what are the regulations they need to abide by and what sort of returns they will get kuda kuziva kuti geography yezimbabwe yacho yakamira sei with regard to mining and what are the political issues that they need to contend with kuti vadini vaende kuzimbabwe saka all those we are doing amongst ourselves as Zimbabwe tiri kuencourageana kuinvesta kumusha vamwe vari kutenga mombe every other month vamwe vari kutenga mombe 2-3 mombe zvichingowanda zvakadaro vamwe vari kuendesa matracta mukaenda kusouthampton uko muno muuk murikuona vanhu vari kusvipa matracta vamwe vari kusvipa mamishini yekugadzira mugwagwa saka kuvhurwa kwaita Zimbabwe from November vakapinda vamunangagwa the general or the average Zimbabwean akutarisa kumusha saka zvazvo kusvikira tigotanya mastandara muno muchiita sei zvaakuita zvichiita zvishomo munhu wese akukosevheredzo yaawana achiita something kumusha maona gurupu iyo yachekerwa ribhoni yapuresident vakatenga marefurbished wagons ayo saka you know everybody is homeward looking
tichitarisawo mikana iyo yamuri kutaura nezvayo kune vamwe vachiri kutya kupinda kuzimbabwe kunoinvesta vachiti nenyaya dzezvematongerwo enyika zvikuru tatarisana nesarudzo zvinogona kuvakanganisa imi muri kuvapawo yambiro yakadii
aiwa iyoyo haifani kutomboita issue because sarudzo iri kutevera kai isarudzo iri kungotaura black and white kuti ahwina ndaahwina hapasisina zviyazva zvokurovana hapasisina zviyazva zvokuti tidirirana maelections this is going to be a free and fair election isingafaniri kuaffecta uncertainty president akataura and I think in the next week or so ari kusanganisa mapolitical party ese ari kucontesta kuti vakomana tioda kuita this thing ichiite free and fair ende mwanyatsotarisa mushe mushe munoona kuti political culture yedu yachinja zviyazva kusumudza ruoko uchorova umwe munhu hazvichaencourajwa unosungwa tarisevafanhu vaa vakarova mai mujuru vakasungwa saka you can see kuti things have changed and some of us tatiri kumusha toenda up and down tiri kusvika tizvionera toga kuti zvinhu zviri kudini zviri kuchinja
kouyawo vazhinji vari mudiaspora vamwe vanenge vachitaura kuti ha nenyaya yekuti ini handisi kukwanisa kunge ndichipa pfungwa dzangu zvikuru munyaya dzekuvhota kuzimbabwe zvinonetsa kuti ndinge ndichiinvesta mashoko apa hamungavapawo
in understanding yangu panyaya dzekuvhota takatomboingeja hurumende nenyaya iyoyo nyaya yekuvhota we all know kuti chii chaitisa kuti vanhu vari mudiaspora tisava neopportunity yekuvhota nyaya yepolarization yanga iripo iyaiya yekuti opposition yaibvumidzwa kuuya kuno but avo vari kutonga vachirambidzwa nenyaya dzemasanctions and so on saka zvazvichiita kuti zviite unfair kuti vamwe vanokwanisa kuuya abroad campaign vamwe vachitadza saka mitemo yedu inoti kuvhota kwauno kwatinoita inoita award based system wee unofanira kuenda kuward kwako kwawaigara kwawakaregista ndo kwaunonovhotera ikoko so hazvirevi kuti vanhu vari overseas munoratidzwa kuvhota kana toratidzwa kuvhota kana uchikwanisa kukwira ndege yako unonoregista kana yange waya yekuvhota unokwira ndege yako uenda muwodhi rawakaregista rariya wovhota saka really its not like they are saying you cannot vote they are simply saying kuti kana uda kuvhota since system yedu iri word base uya kuno uvhote uregista uvhote haurambidzwi because kuti tiisena facilities yekuti munhu muvhotere kunze Zimbabwe is an unfolding democracy I think by next election in 5 years time I am sure nyaya yediaspora vote inenge yachi inenge yakutoitika.